izvozvo ndizvozvehe musangano wezanupf uri kuzadzikisa zvayakataura paelection manifesto nekuti pakataurwa nyaya yeuori yecorruption kuti tinoda kuzvipedza muri kungoonawo kuti makoti every day pane munhu anenge achitosungwa iwo mashefu shefu iwayaya ari kutosungwa achiendeswa kukoti nyaya ichienda pamatare kuratidza kuti mukuru zvaakataura pamaelection himeans it number two nyaya yeinfrastructure development I'm sure muri kuona marodzi kugadzirwa kwaari kuita kuripeya kuri kuva mugwagwa dzedu dziri kugadziriswa nyaya dzemagesi vari kugadzirisa nyaya dzemvura dziri kugadziriswa pechitatu pakataurwa zvakare kuti nyika yezimbabwe ichatraya nepese painokwanisa kuti ishande nedzimwe nyika isamire payo niyega izvi zviri kutooneka pachena kuti mukuru wenyika nezanup f vari kuita zvavakataura pamanifesto yavo kuti reengagement nguva isati yanyifamba zvayo yakawanda kuti tinyatso kuti vapedza zvese asi zviri kunyatsotooneka kutoti aiwa promisi yacho iri kutodhiliva
vamafume munoonawo sei
zvokwadi zanup f iya yazoita zvokuponda nyika sezita ravamuponda iyi hakuchina kana chinonzi nyika yezimbabwe kuno iko zvino hatichatozivi kuti karensi yatiri kushandisa ndeipi murume wavakaisa uyo anonzi mutuli aakuuraya nyika aakutekisa vanhu 2% peevery transaction yaunenge waita ari kutora 2% tax maprizes ari kukwira ari kuita kukwira kwokumhanya achiita seari kubhururuka kuinda mudenga fuel haisi kuwanika maqu efuel awedzera munhu wese ari kungoti paangoona q otomira ipapo mari haichina chaichareva hakuchirarana us dollar asara munyika totoita rokuverengera munewspaper zviya zvaimbonzi bondi gedye gedye neus dollar hakuchina
vamuponda ndo zviri kuitika here izvi
aiwa avo vamafume sekutaura kwavoka munhu anoshandira bato rinopikisa hurumende saka chavo kupikisa even pari kuta zvakanaka vamafume nyaya iripo iri kuita ndeyekuti ukaizvozvi harare tungtarero is being dualized zvinhu zviri kuitika izvozvi yakutosvika almost tumarondera ihighway iyo iri kuita iye best bridge to harare iri kutogadzirwa zvakare izvozvi kugadzira rodhi zvasiyana nekutengesa madomasi zvinhu zvinofanira kuitwa maprocess ekuti rodhi area yese iri around the road panofanira kuitwa maapprovals ekutenga vanhu vane dzimba imomo vachibviswa zvakanaka vachitsvagirwa kwekuenda
vamafume
mumawhatsapp group izvozvi vanhu vari kutaura nyaya yekuti qe iri papa ine chii ine dhiziri here iko zvino vava kupanisha vava kutora 2% paevery 2 cents for every dollar paunenge watransfera mari yako vakomana uku ndo kunonzi kuba chaiko chaiko hatisati tambobirwa seizvozvi kuhurumende even vana mugabe havasati vambotora mari sezviri kuita vamunangagwa vari kuda kutora mari yose kusiya vanhu vasisina kana cent ndofunga kupaisi yezi padzichapera idzi hapana kana one anenge ane mari yake muaccount iko zvino every day vari kuridza ngoma nedemo every day vari kudzingirira mavhenda mutaunu vanoda kurarama makorana ava vaiti mavhenda maemployees vava kuda kuintroduswa zvaiitwa nevarungu zvokuti kana uchida kupinda paharare huya nepasi wotaura kuti uri kuindepi
handizivi
kuti vakaita sei
nyaya yetwo cents yauri kutaura iona zvati economy yezimbabwe is very informal is too informalized vanhu havasi kubhadhara tax the tax base is very narrow government has to widen the tax base mari yemuripo yetax yamuri kutaura nezvayo nyika yezimbabwe vanhu vanoshanda mabasa ari foma wavashoma vanoshandira sei government kana maticha kana madoctor kana chii vavashoma vanhu vakawanda vakuzviitira mabasa emaoko saka vanoitira mabasa emaoko hapana pekuvabatira tax vashandisa maroads enyika vachiwana service vachiwana mapurisa vachiwana government services and things like that asi vasiri kubhadhara muripo wekugovernment muripo iyoyi unobatwa papi hapana pekuvabatira nekuti vanhu vanenge vakushandisa econet ecokeshi telekeshi nemari dziri ngotendera mabhengi asi munhu haana tax yaanodeclara nekudaro hurumende through ministry of finance yakaona zvakakodzera kuti pese pafamba mari ngaibhadhare tax nokuti mari iyoyo iri kutogenerata imwe mari yebasa